hondi ikatara nagazi na tikavatsanangirira kuti vemabhizinisi vari kuti ivo vakanga vabhadharwa nemakastoma avo vamwe vainge vakwereta kuti vaone mari yavakaendesa kuauction kuti vaone kerekarenzi vakwanise kudhiliva maproducts avaida kuimpota saka kuti vamirire 2 years zvive zvakaoma vamwe vacho vanga vachitotaura zvekuti vanogona kutovhara
ivo vati kudii vamushaya vanhu
gazi navazotsanangura vakati chavazviitira kuti i 2 years vari kuitira kuti mari itsva itangorai isavanike yaflaga market because izvozvo zvikugorera kuhyperinflation saka vati ivo 2 years dzinotangiita mukana wekubhudha mareserves kana mareserves awedzera vanenge vaine position yekurimisa mari idzodzo saka tazokumbira kuna gavhana tikabatiizinzisa nechikonzero chavazviitira tachinzisa chinomeka senzi tese tirikuda kuti mari yedu ibudirire saka somehow pane kazinzwisisa kapitiita kuti zviri necessary bari panogona kuti avaya vanenge vakanyanya kudhanywa nazvo zvekuti hapana ine option vari kutongoda kuti vawane mari saka hazviite here kuti mubvumire the financial instrument bepa racho randi richapuwa vanhu richizomapiwa after 2 years kuti riwe transferable kuti ikwanise kutengesera munhu ane mari iye ndiyo zomirira makiriti agazi navati izvozvo vachazvitarisa but for now ngatimbobvumiranawo kuti inguva yekuti tose titore sacrifice kuitira kuti mari yedu ikwanise kugadzikana
asi pane angaziva here kuti mari yacho imari chaizvo yatiri kutaura nezvayo apa
mari iyoyo hatichiziva tose hatichiziva kuti imari iyi angori mafisigazi ari kungopotserwa mumwe nemumwe ari kungoziva yake kuti inini yangu mari yandaifanira kundapuwa imari yakati saka hatina information iyoyo inenge yatoda ofisi yagavana ndeotaa kuprovida that information.